vachitaura nevamwe vatsigiri vebato iri vanga vauya pamuzinda uyu vaive sachigaro weHarare province mugore ra2014 vaeric murai vati varambidzwa nemapurisa kuita musangano wavo nhasi pamorgan richard tsvangirai house
mapurisa ari pano ataura kuti environment haisikonsistent kuti munge zvichiungana asi asina zvimwe zvakaunganira zvingava kuti zviuda kutsvaga zvii mukati medu munyika chinyeda isi kuchiyandirira mberi zvaakukurudzira kuti munhu wese angari anokwanisa kudzoka kwaabva zvicharonga semastructures a2014 zoungana pano pamuzinda wedu zoita wayforward wayforward yedu munoiziva kuti zvinofanirwa kuita zvisi.
Vamurai vatsigirwawo mashoko akataurwa nezuro nevechidiki kuti donzo ravo rave rekuda kubatanidza bato reMDC kuti rive bato rimwe chete.
Vatoda kutendai nekuuya kwamaita donzo venyiki ino vanga rive kuti toda kutiunganise pati yedu zoro repati payanga iri 2014 ungano vakaita pano ndekwemastructures a2014 zvai mastructures a2014 kuda kuedza kubatanidza pati yedu
pachabvunza mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Latswayo kuti nhengo dzavo dzaive muzvigaro muna 2014 dzichaenda here kumusangano uri kudanidzirwa kumuzinda weMorgan Tsvangirai House vati zviri kunhengo dzacho kuenda kana kusaenda. VaLatswayo vati seMDC Alliance ivo vakatopedza nyaya dzeutungamiriri webato ravo.
Vari kutaura zvemastructures akasiyo aripo napresident Morgan Tsvangirai pamaka zvoshaika papa ari kungozi 2014 structures. Saka izvi zviri pachena kuti zvinei neMDC Alliance as a party, asi kana MDC Alliance mune mamembers anechekuita nezva 2014 zvamuri kuti vari nazvo, ivavo ndo vanokwanisa kupindura kuti vachazvifambisa sei vachadii. Asi isusu musangano takataura kubva pakataura nyaya iyi kuti isusu seMDC Alliance panyaya iyi hatipo,
hatina kukwanisa kutaura neutungamiriri weMDCT kuti tinzwe kana uchaenda kumusangano uri kudeedzerwa uyu, sezvo munyori mukuru mubato vaDouglas Munzora vange vasiri kubatika panharembozha yavo. Mapurisa nhasi aswerawo akaungana pamorgan tsvangirai house, asi mutauriri wemapurisa vapaul nyati vati vange vasiri kuziya nezvekurambidzwa kwemusangano wenhengo dzeMDC dzakasarudzwa muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.